This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera anhasi uri musi wesvondo kukadzi 7 2016. Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.viewishona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Murwiri wekodzero akatsakatika vaitaidza mara vosvitsa mwedzi gumi nemumwe chete pasina anoziva kwavari. Mamwe masangano akazvimirira nemamwe mapato anopikisa voshoropodza mashoko emutungamiri wenyika Robert Mugabe ekuti masangano akazvimirira ari kushandiswa nenyika dzekumawirira. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Murwiri wekodzero akatsakatika vaitaidza mara vari kusvitsa mwedzi gumi nemumwe chete nemusi wechipiri pasina munongedzo wekwavari, izvo zvaita kuti bhodhi resangano reZimbabwe Divine Destiny risangane mangwana. Vari kukokera urongwa uhu Bishop Anselmo Magaya vanoti musangano wavo wemangwana uyu wakanangana nekutarisa nyaya yavadzamara pamwewo negungano ravachaita mwedzi une rekuvarangarira uyewo kusvitsa kwavo makore maviri kusvitsawo kwavo gore vatsakatika kuri kuitika mwedzi unouya. Ngatinzwei hurukuro yataita naBishop Magaya.
Mangwana muvhuro tinenge tichikurukura zviitiko zvakati kuti zvatinenge fanira kuita maringe nepatakusvika gore rakuda kupera ka itadza mara wango tsakatika. Saka tinenge tichitarisa kuti toda kuita zviitiko zvipi, urongwa hwatinahwo musi wechipiri, urongwa hwatinahwo muna mati mukuru hwatinahwo muna February imomo musi wa 15, uye zvekare kuti muna March tingaita gungano rakaita sei. Ndo zvatinenge tichironga izvozvo muso muvhuro nebhodhi reZimbabwe Divine Destiny.
Tinoona kuti maita zvose zvinotarisirwa kuti munge muchibatsira kuti vaitaidza mara vange vachiwanikwa pavanenge vari. Asi kusvika pari nhasi taakusvika mumwedzi gumi nemumwe chete, hapana chikuru chatichabuda. Hazvisi kukuoresa imwoyo here?
Zvinoshungurudza, asi kuzoti kuora mwoyo manje kuora mwoyo kunenge kwakureva kuti unenge waneta obva waguma kuita zvaunofanira kuita. Saka kuri kuora mwoyo zvako kunoita kuti tiite give up, hatisataura. Asi tiri kushungurudzika kuti hapana chikuru chatichabuda. Ndakambokutaurirai kuti ndaida kunoona Minister of Justice anova Vice President kugara kwandakatoita ipapapa right now uchitaura neni. Ndiri kutogadzirisa document randinofanira kupira kubhodhi rangu reZimbabwe Divine Destiny nemusi weMonday rinocherechedza nokuongorora hurukuro dzatinenge tichizoita navamunangagwa very very soon pamusoro penyaya iyoyo.
Hurumende muri kuonawo here iri kuitawo bandiko rayo pakutsvagwa kwavadzamara sezvakakurudzirwawo nematare edzimosva?
Hurumende ndo iri kukundikana manje, ndo kutishungurudza izvozvo. Ndo maka takuda kuti tiunze maefforts kubva munharaunda dzakasiyana-siyana dzokunotaura navo fair kuti tiitawo mapublic protests atinenge tichiita nemapublic prayers, nokuti hurumende iri kuratidza kuti havasi kuda kunyatsoita zvakarikurwa nematare edzimosva.
Mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselmo Magaya vari parunare na Studio 7 muHarare. Mm-hmm. Mangwe masangano akazvimirira pamwe nemangwe mapato anopikisa ari kushoropodza mashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekuti masangano akazvimirira ari kushandiswa nenyika dzekumawirira. Vachitaura kumucheto kwemusangano weAfrican Union kuAddis Ababa kuEthiopia svondo rapera, vaMugabe vakati nyika dzekumawirira dzizere muAfrica, dzizere muAfrica kuburikidza nemasangano akazvimirira. Vakati vanhu ava vanenge vari muAfrica vachiita zvakasiyana siyana kusanganisira kusora, asi vachiti varikubatsira vachiti varikubatsira iyo vachida kubvisa hurumende dzinenge dziri pazvigaro. Bato reMDC inotungamirwa naWolfman Ncube rakaburitsawo gwaro rekushoropodza mashoko aya richiti vaMugabe vari kukanganwa mabasa akanaka ari kuitwa nemasangano anobatsira aya munyika. Mukuru weZimu Rights vake Machisa vanotiwo vanotsinira mashoko aya vachiti pose panooma zvinhu muZimbabwe, masangano akazvimirira ndo madzisawira anorerutsa ndima.
Zvinoti nzwisei chichi zvakataurwa nemukuru wenyika, nokuti havasi kukwanisa kurangarira basa guru rinobatwa nemaNGO. Chakanyanya kushata ndechekuti kana warwara ukaenda kuchipatara ukanorapwa ukapora, wokanganwa kuti ndakamborwara ndikaenda kuchipatara ndikanopora. Zvinoti nzwisei chichi ndozvakafanana neZimbabwe yedu yatiri. Yakapinda mumatambudziko ende huye iri mumatambudziko akakurisisa. Tokanganwa zvazuro nehope kuti apo paya pataitadza kupa vanhu chikafu, iNGO yainda kunopa vanhu chikafu. Apo paya painzi Zimbabwe inoda kumiririrwa kuti zvinhu zvayo zvinyatsofamba zvikuru tisati taenda kunozvitonga kwakazara muna 1980, iNGO yaita basa. Panotyorwa kodzero, iNGO yaita basa. Panoita mafladzi, iNGO yaita basa. Chii chinozosvika pakuti vakuru vedu vakangamwe chazuro nehope?
Saka mungaona here mashoko emutungamiri wenyika aya achizokanganisa mashandiro emasangano akazvimirira muZimbabwe?
Mukatarisa kazhinji kacho zvinonyanya kutaurwa nemukuru wenyika, zvinozopedzisira zvaita sokuti ndo zvinofanira kunge zvinoitika. Hatichatofanira kunyanya kuziva ndechekuti ikodzero dzevana vemuZimbabwe, ikodzero dzemapoka ari muZimbabwe kushanda vachiziva kuti upenyu hwevanhu hunofanira kusvusukidzwa kusvika pakadii pasingakwanisiki nehurumende. Hurumende yatadza zvamuchose kusvusukidza upenyu hwevanhu kuti husvike pane chimwe chinhanho. Saka mashoko emutungamiriri wenyika anogona kuzadzikiswa nevavaya vanofungira kuti upenyu hwevanhu hauna basa, asi vanoziva kuti upenyu hwevanhu hune basa hunobatwa nemapoka akazvimirira iye atingati maNGO. Handifungi kuti vachanyanya kutevedzera zvatinofungira kuti zvinganzi ha ngativharei maNGO muZimbabwe.
Avanga vari mukuru weZimu Rights vake Machisa vari parunhare muHarare neStudio 7. Mukuru werimwe sangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vaJeremiah Tevera vari kukurudzira varimi kuti vachengetedze vaise parutivi sora ravanozoshandisa semafuro emombe kana zvinhu zvichinge zvaoma. VaTevera vanoti varimi vanogona kuunganidza sora iri nguva ino yarinenge richiri kuwanikwa uye richine hunyoro vozorishandisa munguva yechirimo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Nzvimbo dzairi kunaya tinototi iadvantage hombe, nekuti huswa huri kukwanisawo kuzokura huchisapota zvipfuwo zviripo. Nemuti nzvimbo dzaisiri kutombowanika yakakwana kana kuti yakakodzera, matambudziko makuru iwawo nekuti manje manje tinenge takupinda muchando, huswa hunenge hwakutombooma zvekare. Saka ushomanani ihwohwo hunenge husina kutombokura kusvika pazera yekuti hugadzirwe inonzi hei pachirungu iyayo. Zvine zvireva kuti chikafu chinoramba chingori chishoma munzvimbo idzodzo. Saka zvinhu zvakatonaka ndezvekuti kunenge kuchitotanga kuchekwa huswa nekune mvura yakawanda. Varimi vari nzvimbo idzodzo vakabhela huswa hwakawanda hunenge hwakutokwanisawo kutengeserwa kana kutengeswa kunzvimbo dzine huswa hushoma. Saka kurudziro ndeyekuti varimi ngavatochengetedza huswa hwakasimba. Vamwe vanogona kutozoita mari nazvo vagotengeserawo mashamwari avari kunzvimbo dzisina.
Uko mvura iri kunaya iyi yashandurawo zvakadii mamiriro echibage nezvirimwa muminda?
kumbeu zange zvikati dzasvika pane nonzi permanent working point iyo mvura iyi yavandudza ndonzi dzakanaka zvekuti ikaramba ichiuya shoma neshoma kusvikirawo muna macho ivavo vanokwanisa kukohwa then kunzvimbo dzisina kutongungiriro dzawana mvura yakakwanira mbeu dzikarohwa nezuva zvakanyanyisa zvinezvizvi havasina tarisiro kumbesana dzavo vakutotarisa kumafuro kuti mhuka dzavo zvipfuwo zvavo zvikwanise kuita sekuraramawo asi kumbeu kwahakusina chekutarisira ndingapa muenzaniso nzvimbo dziri kumasvingo nzvimbo dziri kumadeveland south nenorth nenamatv ekumanikale nekurushinga mamudharin kumashonaland central idambudziko huru nzvimbo huru dzakatopinda paraipoko.
Mukuru weZimbabwe Commercial Farmers Union vaJeremiah Tevera vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yashika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa nasachigaro wesangano reZimbabwe Youth in Tourism vaStuart Mutizwa. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 vaMutizwa.
Zvakanaka makadizve.
Aiwa isu tiri nani. Mukoma Stuart, mungatiudza kuti sangano reZimbabwe Youth in Tourism rakaumbwa riini uye munoita basa rei chaizvo?
Sangano reZimbabwe Youth in Tourism rakaumbwa mugore ra2010. Donzo redu nderekuunganidza vechidiki vose vari kuita bhizinisi retourism uye vari kustada tourism as their career. Zvatiri kuita ndezvekuti tinopanana pfungwa dzekutoita sei kuti tisimudzire mabhizinisi edu uye zvekare nekulingana to the market, kumaketi kuvatsvagira panenge paine maketi zvichienderana nebhizinesi raari kuita mutourism.
Mungati mune nhengo dzakawanda zvakadii?
Nhengo dzedu dzinosvika aizo 3500.
Tinoona kuti nyaya dzekushanyirwa kwevanhu kana kuti tourism dzinobata-bata mapazi akati wandei. Nhengo dzenyu dzinobva kumapazi api chaizvo chaizvo? Vanoita basa rei?
Isusu takaunganidza mayouth ese muyouth ese anouya aine bandiko raari kuita projekti yaari kuita yetourism anongouya takabata ese mapazi ese etourism hweza kune matooparata vane maloji vane vari kuita zvematour guide vari kuita zvemarestaurendi domestic tourism township tourism chero chine chekuita netourism unenge utori nhengo inenge ichifanira kunge iri mubandiko reZimbabwe Youth in Tourism.
Ko chii chinozobatsira munhu kana ari nhengo yesangano renyiri?
Chinobatsira munhu ndechekuti tine nguva yatinoita mameetings tichiita maforum tidiscussa nezvemayouth uye tinovapa futi mukana wokuenda kumainternational forums vachinoexhibita zvinhu zvavanenge vari kuita mutourism inda.
Mungati here vechidiki vari kufarira zvirongwa zvekupinda munyaya dzekushanyirwa kwenyika izvi kana zvetourism?
Vechidiki vari kuzvifarira chaizvo nekuti tinoona kuti gore negore kubva patavamba kusvika iye zvinezvi unhengo hwevanhu vari kupinda mutourism mubandiko reyouth in tourism hawedzera nekuti vanhu vavese vari kudawo kupinda mubhizinisi iroro.
Asi ivo vanoshanyira nyika vari kuuya vakawanda here? Bhizimisi rakamira sei pari zvino?
Vari kushanyira nyika vaingiriza nhamba yavo tichitarisa makore apfuura iye zvinezvi vari kuita vachiuyawo uwandu hwavo hwati ingirizei.
Saka ko vanenge vachida kuvambawo mabhizimisi ane chekuita nekushanyirwa kwenyika munovabatsira sei?
Zvatinoita ndezvekuti isusu tinovalinka kumainvestors vakuenderana neprojekti yaanenge achiita wani tinovalinka kune mamwe mainvestors vanenge vachiuya vachida kupatsina navo kana kuti kune futi mainternational donors nevamwe vanenge vachipa magrand ekuti mari yekuti vechidiki vatange maprojekti avo etourism.
Ko munoshandawo sei nehurumende?
Isu seorganization tino kuendesa pfungwa dzedu nezvitemo zvedu kana kuti zvatinenge tichida zvose tinoshanda pane zvino tiri kushanda zvakanaka nekuti tisu tega organization ine chekuita nevechidiki vari mutourism saka hatina machallenges atatasangana nawo nehurumende
ko vanenge vachidawo kuti isu vamutizwa tida kuitawo zvekushanyirwa kwenyika kana kuti zvetourism vanokubata ikupi chaizvo
vanotibata paZimbabwe Tourism House tine maofices edu ipapo
muHarare omu
third floor muHarare uyezve vanokwanisa kuenda kana pawebsite yedu yeZimbabwe Youth and Tourism kana paFacebook vachiona maprogramu atiri kuita seZimbabwe Youth and Tourism.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Stuart nekupinda muchirongwa chedu.
Tatenda mukoma Blessing too.
Manga makateerera kubva kuna Sachigaro wesangano reZimbabwe Youth and Tourism vaStuart Mutizwa muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa, hama wadiwa, chinobhururuka, chinomara uye kangoma kakanyanya kuririsa kanoparuka nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chatinogarotsinira kuti chinodzidzisa vechidiki. Tokupai kambo Malaika kubva kuna Toki Vibes.
Viali Mukadzi wako wakanaka tia Dipi wewe wana mafia Unosiva Mabona, tinyewe malaika Mabona, anazavo kubabaika Mbe wakakudana usadaira Napota, uzanirumuro Mabona, tinyewe malaika Mabona, anazavo kubabaika Mbe wakakudana usadaira Napota, uzanirumuro Mukazi wangu sare kumba Asia unga sare kumba Unakorakadai Ufunga ndufunga ndichikuda paketi Ndushaya wakanditi Uwa ya kapura Vangwe maive Pinda kambimba muna mei It's too late Akoma It's too late Pamukuru It's too late Akoma It's too late Pamukuru Pamona Tinewe malaika Anadavo kubabaika Mbewa kakudana usadaira Napota Uzanirumuro Mbona Tinewe malaika Mbona Anadavo kubabaika Mbewa kakudana usadaira Napota Uzanirumuro Baby Katita urele mabaya Kuskuti wasatinswe Ijeji Ijeji varimu Kuzinga titize Anoti vano kundari manyepo Andi kuvenge Chokwa dinda kuzazi manyepo Kiterere
Nako kamboke rudo Malaika kubva kuna Toki Vibes tavatasvika kumagumo echirongwa chedu sezvongo yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Murwiri wekodzero akatsaka tikavaitai dzamara vosvitsa mwedzi 11 chete pasina munongedziwe kwavaro. Mamwe masangano akazvimirira nemamwe mapato anopikisa voshoropodza mashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekuti masangano akazvimirira aya ari kushandiswa nenyika dzekumawirira kupidigura dzihurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Mavelas Muhlanganya uye.